akabethi ngamuthini sakade ukuthi ngimbo uyakhulweni othi asinandi sinini sound sakanda kazitawa mabhuta angu nemika zimbabwe ikhanje anasitenda nasi na tiri sakata zimba ni gweka rangu ni kwa krisi mtu
vange vachita kukubvunzurudza inezvei
tichisvika ikoko tachanga kubvunzwa nyaya yakaitika kare before my elections a 2018 pandakamborohwa nadeputy minister of finance nguva ijeze vainzi vapereti mikupe neizvi vapereti mikupe vari chikurubhi vakasungwa nenyaya yavakapomerwa yekuti vaiti magira afio munyika kuti vaavhoide kubhadhara majuti panyaya iyoyo ndiyo yamutiridzwa nhasi yakuda kuti ichitangwa ipasa vazotaura neguta rangu vakabirisirana matamba akanyorwa nemaguta angu nguva yacho iyoyo nemaguta aperengi mukupe vanhu kuti kana takaumirirana nyaya iyoyo ikapera mapurisa akapiwa tamba idzodzo ende vakabvuma zvaazvishuwa nyaya yapera asi nhasi tachamisika kuti katasvika ikoko ndiyo nyaya yanga yakutaura
vazoti vari kuda kuita sei pamavaratidza mapepa aya vachaenderera mberi vachiverefeta kana kuti yabva yahanzi yapera
avabva vangotiti chiendai saka handizive kuti zvenii ndokupera kwayo here kana kuti kune dzimwe dzichazotangwa kana kusvitsvaga hatizivi nyatsoziva asi pane zvimwe tanzii zvenii tapedzera
asi blessed pane vamwe vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanenge vari kuti zvinenge zvine chekuita nenhau dzamanga muchiburitsa muchitaura nevamwe varwi vehondo yerusununguko chingava chokwadi here
hadichizozivi hangu kuti zvimwe zvavo zvavari kuita zvine chakanangana nacho here asi ndakafonerwa nevanhu vakati vandei varimo muchisini vachingondiudza kuti ndofanira kufamba ndakasinzira uye zvangondishamisawo kuti nyaya yashuwa yakaitika muna 2018 yakufanira kutaurwa izvezvi nenyaya yekuti chanel yedu yandinoshandira inonzi HTV ndiyo iri kunyanya kushandiswa nevarwi vehondo ava vakarwa hondo yesununguko kare kuti vataure zvazvii pamwoyo pavo asi chinondishamisa chaicho ndechekuti ivo vamunangagwa vapurezidendi pari zvino pavakambodhiriva munyika navarobert gabriel mugabe pavaitaura vachibudisa zvanga zviri munhunha dzavo vaitoshandisa iyo chanel futi ndeyega yavaitoshandisa vari kunze kwenyika vachitumira mapresitatement avo kwatiri tichingomashandisa mashandisiro atingoitawo zvii avaitozvii